Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri mutswe china chikumi 20 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day rinocherechedzwa nhasi. Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yekuamerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehurumende yavaDonald Trump. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZuro vakadoma makurukota ebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kutibata munokwanisa kutumirawo tsamba mbozha kuno kuStudio 7 muchishandisa at studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzepaInternet muchishandisa dandemutande rinoti www.voashona.com. Uchidzai vateereri kuti Studio 7 inepfenyuro yenyu yamunokwanisa kubata makaenda padandemutande pa www.voashona.com. Munokwanisa kutumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7 at voanews.com. Musakanganwa kuti tinokupai zvirongwa zuva roga roga mangwanani kusvika musi wemugovera. Tichitarisawo zvakare musi wesvondo mangwanani nemanheru. Totanga nenyaya yezuva reRefugees Day. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugees Day, United Nations High Commission for Refugees ichitenda Zimbabwe nekuramba yakavhura magonhi ayo kuvapoteri kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mukura anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muZimbabwe musangano reUNHCR amai Mongela Makau vati zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti Taking a Step with Refugees rakakosha zvikuru sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vese vaone zvavangaite mukusimudzira mugariro wevapoteri vari munyika. Zimbabwe ine vapoteri zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nevatanhatu uye amai Makau vaudza Studio 7 kuti panodiwa mamiriyoni masere madhora ekuAmerica pagore kuti vakwanise kunge vachiriritira vapoteri ava, asi vati vanofara kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anopa rubatsiro ari kuedzana pose paanogona napo kuona kuti vapoteri vagara zvakanaka muZimbabwe. Vatichaona mabonga avo vanochengetedzawo vapoteri muhofisi yeUNHCR muZimbabwe vati nhasi izuva guru rekutenda basa rinoitwa nenyika nevanhu vanochengetedza vapoteri.
Tinotenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nekutsigira nekuzarura magonha ayo kuvapoteri munyika yeZimbabwe. Takatarisana nezuva ranhasi tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri musavashore, musavashungurudza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu. Kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka, asi avo vanenge vari vaenzi vedu, vauya nenzira dzakasiyana nokuda kwechi kwezvigozheso kana zvimhingamupinyi inenge yaita yavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe. Saka vagamuchirei, vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivaiwo navo, dyiza navo zvakanaka navo, muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye akukubatsirawo mune zvakanaka.
Vapoteri vazhinji muZimbabwe vanogara kutongogara refugee camp kuChipinge, uye vamabonga vati UNHCR ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuedza kuona kuti vapoteri ava vagara zvakanaka uye vawana dzidzo neutano hwakanaka. Asi vati kuchine matambudziko akatarisana nevapoteri kutongogara nekuda kwekushomeka kwemari.
Pari zvino mukapinda mutongogara refugee camp kuchine matambudziko epekugara, dzimba chaidzo shelter, kuchine matambudziko ezvimbuzu atinoti atingati matoilets pachirungu, kuchine dambudziko remaclassrooms chaiwo kuti vana vanopinda muzvikoro vamwe vari kugara vari havasi kupinda mumaclassrooms, vari kutoenda vachipinda panze atinoti hot sitting, vari pasi pemiti nokuda kwekuti hazvisati zvanyatsoringana nokuda kwekuwanda kuhwandu hwevanhu nemari yatiinayo homwe yedu haisi kuenderana. Muchirungu tingati our budget is not equal to our needs.
Vati nekuda kwekushomeka kwemari kwave kukosheswa zvinhu zvakaita seutano, zvinoreva kuti vapoteri havazodzidziswe mabasa emaoko aya anozovabatsira mune ramangwana. Amai Makau vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vapoteri vakaenda kuzvikoro zvepamusoro vave kutozvishandira vachiitawo mabasa epamusoro, uye vanoti izvi zvakakwanisa kuitika nekuda kwerubatsiro kubva kunyika dzakaita seGermany pamwe nemasangano akaita seGold Zimbabwe. Vati pavapoteri vese vari muZimbabwe zviuru gumi zvitatu vanogara kutongogara, kozotiwo vamwe vari munzvimbo dzakasiyana-siyana uko vari kushanda kana kuita zvemabhizimisi mushure mekupiwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, uye hurumende yeZimbabwe inofanira kupa vapoteri vose mukana wokuita zvavanoda sezvakatarwa pazviga zveUnited Nations. Vati izvi zvakakosha kuita sezvo Zimbabwe iine zvizvarwa zvakawanda kunze kwenyika zviri muupoteri.
Zimbabwe tinoona kuti vana vayo vazhinji vari munyika yeSouth Africa nemunyika yeUnited Kingdom nemuEurope mose vanosvika kana kupfuura mamiriyoni anosvika iwo matatu kumatanhatu. Izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, kuti kana munhu abva munyika yake chipikirwa achienda anogara zvakadii uye zvanofarwa kuchengetedzwa akusvika pakadii.
UNHCR inoti pane vanhu vari pakati pezana nezana nemakumi mashanu vanopinda munyika mwedzi wega wega vachitsvaga upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, Rwanda neBurundi. Pavapoteri vese vari munyika munyika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana varume koti zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vakadzi uye zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvavo kubva muzana vana vari pakati pegore kusvika pamakore gumi nemanomwe amai makao vanoti hapana mupoteri ati adzokera kunyika kwake mukati memakore mashomana anapfuura uye hapanawo kana chizvarwa chezimbabwe chimwe chete chati chadzoka kubva muupoteri hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingani zviri muupoteri sezvo hurumende yange isati yapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo asi sangano reinternational organization for migration rinoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika mamiriyoni mana zvakabuda munyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichirogara munyika dzakasiyana-siyana zvizhinji zvichitsvaga upoteri kunyange hazvo zuva iri richipembererwa musi wa20 chikumi pasi rese zimbabwe ichacherechedza zuva iri musi wa4 chikunguru sezvo riri iro zuva rakatarwa nehurumende yezimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yechipiri yekuamerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yava Emerson Mnangagwa nehurumende yava Donald Trump. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nhengo yeparamende yeMDC amai Consilia Chinanzva Vana vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende hazvibatsiri. Amai Chinanzva Vana vati Zimbabwe ikaremekedza bumbiro remitemo yenyika nekutevedzera mitemo yavo zvinochenesa chimiro chenyika kunze pasina kushandisa mari yakawanda sezvairi kuita pakubhadhara makambani ekuamerica Avenue Strategies neBallard Partners mari yakawanda.
Panyaya yekuti hurumende yedu yatiinayo iyi iri kuedza kuda kuzvichenesa kugadzirisa zita nekutora vanhu vainofungwa kuti maspecialist kuti valobhe anzi kugadzirisa zita renyika kubhadhara munhu nearly $1 million yekuti anzi lobbyist ari kuenda kunoshambadza nyika kuti yanaka. Handioni sechinhu chinobatsira ichocho nekuti zvinofanira kuitwa munyika zvofanira kuitwa nesu vacho vakagarisana pakonzeresa kuti pave nekusagadzikana ndopavangadai vaisa mari kuti vagadzirise ipapo.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vatiwo hurumende iri kupedza mari yenyika nezvinhu zvisina maturo. VaChamisa vatiwo mari iri kushandiswa kubhadhara makambani ekunze aya inofanirwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika muno.
Zvavari kuita kuenda kuamerica izvi kupedza nguva nemari yenyika, mari inofanira kutorwa yoshandiswa muno tochigadzirisa chimiro chedu muno. Kunyanya-nyanya panyaya zvinoda kuchandudzwa mareforms kunyaya dzemitemo yakasiyana-siyana, nyaya dzesarudzo maelections, nyaya dzekuti tingaitawo sei upfumi hwedu hufambe zvakanaka. Izvozvo izvo mareforms anoda kuitwa muno kwete kuamerica.
Sachigaro wekomiti yeparamende yezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanupf vakindness paradza vaudza studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Asiwo mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vati zviri kuitwa neZimbabwe zvazvisi zvinhu zvinoshamisa sezvo dzimwe nyika dzichitora matanho aya mukutsvaga kuti dziwane kudyidzana kuri nani neAmerica.
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvino zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisira dzekunana Europe. Iyi inzira inoshandiswa kuti nyika dzikwanise kuwana kudyidzana kwakanaka neAmerica sezvo America iri nyika ine simba rakakura uye inokontrola zvinhu zveupfumi zvakawanda pasi pano. Saka nyika dzakawanda dzinoona chiri chinhu chakachenjera kuti dziite kuti dzigarisane neAmerica zvakanaka.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo ndivo vanonzi vakasaina muna kubvumbi magwaro ekupa basa kukambani yeAvenue Strategies Global LLC kuti imirire Zimbabwe mukuvaka ukama hwayo nehurumende yeAmerica kuti zvihango zvoupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Izvi zviri mumagwaro mubazi rezvemutemo pasi pechikamu chinonyoreswa masangano ese anoshandira nyika dzekunze muAmerica cheForeign Agents Registration Act. Magwaro aya anoonekwa pachena kuburikidza nekuenda padandemudande reForeign Agents Registration Act. Kambani ye Avenue Strategies ichange ichibhadharwa neZimbabwe mari inoita miriyoni yemadhora ekuAmerica, izvo zviri kupa vamwe vagari kuti vanyunyute vachiti mari ingada yashandiswa kuzvipatara kuwanisa varairidzi mari dzemihoro nezvimwewo zviri kunetsa munyika. Vamoyo vakasaina zvegore rino chibvumirano nekambani yeBallard Partners kuti imirire Zimbabwe mukugadzisa ukama hwayo nehurumende yavaTrump. Makambani aya ane vakuru vakuru vakamboshanda sezvipanga mazano zvavaTrump munguva yavaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri weAmerica. Avenue Strategy yakavambwa neumwe wevaimbo vachipanga mazano chavaTrump vaCory Lewandowski, avo vakazosiya kambani iyi muna 2017. Ukuwo Ballard Partners ikambani yaive nevanhu vaishandawo sezvipanga mazano zvavaTrump muna 2016, apo vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaTrump vakakunda mai Hillary Clinton musarudzo iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wehurumende vaNick Mangwana padanho rakatorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa neZuro vakadoma vanhu vachange vachifambisa mabasa akasiyana-siyana mubato ravo, vachishanda semakurukota ebato kana kuti shadow cabinet. VaChamisa vakatorawo mukana uyu kuzadzisa zvigaro makomiti anoti National Standing Committee neNational Executive zvakanga zvisina kuzadziswa paCongress yebato iri yakaitwa kuGweru mwedzi waPera. Kuti titarise nezvekudomwa kwevanhu ava, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Petsai Ruhanya.
Vanhu vavakadoma zvavo handioni pane chakaipa, nekuti vavakadoma vanhu vanotarisirwa musangano mavo kana nesu vanoona tiri kunze vanokwanisa kupa fresh air nekukwanisa kubata basa racho ravanonzii vaite. Vamwe vacho vanhu muupenyu hwavo vagara vanotoita basa ravo vachigona, vakafanana naSadhai Mahere, she is an advocate of the High Court, vanoita basa ravo rezvemutemo kana vachimuruka pavanotaura nezvepolitics dzemuZimbabwe, ingava ikonomi, angava magariro evanhu, munhu anenge ade udzamu. Tozotarisavo vamwe vakafanana namuzvaro Dinegisaswai, munhu wechidiki futi asati international relations asanoruzivo. Saka vanhu vavakaitwa navaChamisa vana muzvaro Kadimaunga, vana Murini vakaswa secretary for public service. Saka vanhu vane maonero akawanda zvokuti maitiro avakaita ndoona kuti maitiro akanaka, ende timu yavo here inokwati kwanisa kuti vamucherechedze kuti ingezendi yokuti vapinda mugovernment, vanhu vanenge vari redi kuti vangatora nyika kundakune chimwe chinhano chipamberi.
Mataurawo advocate Mahere, vamwe vari kuti munhu anga asingatarisirwe kuti asvikopiwa chigaro chepamusoro nekuti anga achangopindawo mubato reMDC, munotiwo?
Aiwa, hapana chakaipa izvizvo zvinoitwa kakakasiyana-siyana. Chero mukatarira kuSpain, mukatarira kuAmerica, mukatarira muno muSouth Africa, kana mukatarira muZani chaiko, vamutiuyo hatozivisa, havatozivi member of parliament hanongoziva. So munhu anokwanisa kutorwa kunzi asevhi musangano nenyaya yeupesho nenyaya yezvaanoudza kusangano. Vanhu vakaita sana Mahere vanotodiwa, chamisa vanotsvaka vamwe vakawanda chaizvo.
Kouyawo nyaya yekuti pakaiswawo mutemo unoti munhu anenge aine chigaro anofanira kunge achiita matemo maviri kana kuti makore gumi, munoonawo sei danho iri?
Aiwa, danho iroro rakanaka, ndo utongi hwejekerere kuti vamwe vawane mukana. Chingangova chingangozonetsa ndechekuti kuna president nevamwe vakafanana nasecretary general nevamwe vane vasiri kana kuti maMP vasiri kana kuti macandlers kuti mungoita hai ten offer yeleadership muri munguva yemustruggle parikwanisa kuva nedambudziko. Asi chinhu chakanaka pakuti MDC ikahwiwa, zvinoreva kuti vanenge vane hwaro hwakakwana hwokuti hakuna leader anoita leader for life.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Petsai Ruhanya, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran yapfura nhasi kandege kadiki kanoshandiswa mukusora kana kuti drone keAmerica muchiitiko chinonzi nevakuru vehurumende yeIran chaitikira mudunhu renyika iyi, asi vakuru muhurumende yeAmerica vachiti chaitikira munzvimbo inobvumidzwa ndege dzenyika dzepasi rose kubhururuka. Hurumende yeAmerica iri kusimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kusunga mauto ose ari kupomerwa mhosva yekupfura vanhu vairatidzira muna Nyamavhuvhu gore rapera uye muna Kukadzi gore rino. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica vaTibor Negi nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavaudza mashoko aya kumucheto wemusangano weUnited States Africa Business Summit waiitirwa kuMozambique. Vanege vakatiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yezvematongerwo enyika neupfumi. Vachitaurawo pakapera musangano uyu, Zimbabwe yakatiwo haisi kufara nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti $350 million yakabhadhariswa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ichipomerwa mhosva yekuda kutyora mutemo weAmerica pazvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika, vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weZANU PF mudare reparamende vachimirira Chipinga South vaEnoch Porisingazi uye nhengo yeMDC vari mumiriri weMutasa Central vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Zviri kutsanangurwa neAmerica pamusoro pezvinhu zvinofanira kuitwa munyika munomu, zvinhu zvinototarisirwawo nevana vemuZimbabwe zvakanyanya, kuti tinoda kuti kodzero dzedu sevana vemuZimbabwe dzinge dzichiremekedzwa. Kuurayiwa kwakaita vanhu nemasoja zvinhu zvitori kunzewo kwemutemo wedu wenyika. Saka handifungi kuti zvinganetsa hurumende yavaMnangagwa kuti vateedzerewo tsika dzedu dzemutemo yenyika. Saka kana vachida kuti zvirango zvinotaurwa nezvazvo zvibve, ngavangotedzere mitemo yedu yenyika, yekuti hatifaniri kushungurudzana, hatifaniri kuurayana, hatifaniri kurovana. Zvinototikatyamadza kuti zvinozototaurwa nevaenzi kuti pamushapo regedzai kukuwadzana, isu tichingokuwadzana chete. Hurumende yavaMnangagwa ngaingotedzere mitemo yekuchengetedza vana venyika inei, pasina kuurayana, pasina kupondana, pasina kutyidzirana. Tinoona zvikangoitwa izvozvo, gwara nova rangozaruka.
VaPorisingazi, munoonawo senyaya?
Munoona zviri kuitika. Zviri pachena kuti hurumende yedu yemuZimbabwe ichitungamirwa nahis excellency president vaMnangagwa iri kuzama nepainokwanisa pese kuti ione kodzero dzevanhu, ione kuti magariro evanhu haasi violated. Ndinofunga muri kuzviona zviri kuitwa kuti pane shanduko huru, asi tiri kuti isusu America haizombopererwi nechokutaura. Kunyambonatsa izvi, unoona vaakutanga zvimwe. Kunatsa izvi, vanongoramba vachichinja magoalposts. Hapana chatingachati muno muZimbabwe hachisi kuteedzerwa panyaya dzekodzero dzevanhu. Vanhu vane mvumo yokuita zvavanofunga kuita, iwo mademonstration aya pavanomadira vakamaita vachimakumbira nemazvo vanongoita wani, hapana unovarambidza. Saka kodzero dziri kutaurwa idzi handizi kuti kodzero dzerudzii.
Vasaruwaka,
aiwa zve, ndingada kuti nditondedze hama yangu Honorable Porisingazi kuti last year musi wa 1 August vanhu vakaurayiwa nemasoja aishandisa mbumburu mudhorobha reHarare. Nanhasi hatisati tanzwa kuti pane ati apiwa mhosva iyoyo, nekuti zvinhu zviri kunze kwemutemo kuurayiwa nevenyika inei musiri mukati mehondo. Hapana chatichatorwa danho. Saka kutaura handiko kuri kutarisirwa nevanhu, asi zviito ndo zvinotaura kupfuura manzwi. Chondo rino chairo muparlamendi pane akatobvunza umwe wedu mamembers of parliament achida kunzwa kuti ko zvataakuona masoja aakuita seaakuwanda zvakare mumigwagwa, iyo purezidendi vasati vauya kunosuma kuti wane operation ya wari kuita. Sei ziri kufamba sei zozo. Ndo kuchora mtemo wedi wenyika. Nekuti, pese pano deploy wa masoja. Pano fano kutu ya kuno sumwa kubudari le parliament kuti. Ndoza hakuitu.
Va porusingas.
Mutunga miri wenyika. Paitika chiitiko ichi. Vakasika pakuumba commission of inquiry. Iyo yakauya waimbo wa mutungamiri wa South Africa wa Motlanthe vakabvunzurudza necommission yavo kuti zvinhu zvakafamba sei. Yes, tina urombo nezvakaitika asi hazvina kutangwa ne masoja kana kuti ndo akati huyai kuno tizosvika pakusvika pane zvakaitika. Izvi zvavari kureva kuti tiri kuona masoja akawanda chindo kufamba mimigwagwa kana kuita sei. Ngavazive kuti masoja vanhu ende vanhu masoja emuno muZimbabwe mazhinji anogara nesu macivilian kana kuti povo mumarokesheni. Vari kureva ivo masoja ari kuinda kubasa makuseni achitokwirawo makombi. Vakangomaona vamasoja maviri matatu kotonzi masoja adiployiwa kovota dzoo kubva kudzimba dzavo vachiinda kumabasa.
Todzoka kwamuriwo vasaruwaka, tichitarisa iyo nyaya yezvirango izvi, mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere?
Nyaya yemasanctions kuhwanda nemunhu chaiwo chaiwo, chikuru chiri kuputsa huori nenyaya yekuti mitemo yedu haigondeki. Nhasi pane mutemo uyu, mangwana hazvichateedzerwi, saka ndo pane dambudziko redu ipapo.
Vapo Rusingazi, petai zvenyu chirongwa chedu.
Ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamendi vachiramba kuti masanction hakuna. Ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe. Ndiudzei kuti upfumi hungakura sei?
Mumiriri wezano PF mudare reparamende vachimirira Chipinge South vainoki Porusingazi. Manzwa zvakare kubva kunengwe MDC varumiriri wemutasa central vaTrevor Saruwaka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Tanga tiri kutarisa zviri kusangana neveruzhinji vari muhupoteri pazuva revapoteri reWorld Refugee Day iro riri kucherechedzwa nasi pasi rose nemunyika. Sisigamu makadi iko kudebenu.
Kuri nani zvako kudebenu?
Taurayitinzwe nyaya iyo iye upoteri.
Kunokuzvakaoma especially vasikana vechidiki kudai ezinezi affecting nyaya yeabuse kana kuti unoenda pakambani uchisvagabata unenge uchifunga kuti maybe kambani chini unosvika pakambani kaivo vanoti kuoffer something else like kutoofa basa rekupota uchirara nevarume chete yemuoenda kukambani kuya iwa usiziva kuti kunoitwa nezvei unosvika pakambani pai then vakutanga kukutaurira zvimwe kuti unodai wodai 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 uwane mari. That's the only option yaunofaa ini ndakauya kuno kunzvinda kuenda kuchikoro. Zimbabwe vaamerica vaisakwanisa vari kuti ndiende kuyunivhesiti saka ndakati ndinonoshanda ndichiendesa kuyunivhesiti
sara nashumba ndiri kutekwana mararamira atisvika kunoku ndekungomhanya mhanya ndojamba jamba apo ndekako nepapa ini mabasa acho chaivo chaivo kuno ari kunetsa
ndetwa vekezela sitoro kadiyo ndiri munomu indiana ndingangotangwe nangu ndichangouya asi pari zvino kuva mupoteri kwacho hakukupiwa freedom. Like uchangosvika nenge usingakwanisiwo kuti ushande nokuti nenge usina mapepa.
Tinotenda Marvelous vateereri musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day racherechedzwa nhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.